mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 nyamavhuvhu 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa nezuro kuti kuvhota kuchaenderera mberi kwemamwe maawa gumi nemaviri. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoshora mabatirwo akaitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Mukuru wemauto ekuRussia eWagner Group vaYevgeny Prigozhin vakafa nezuro mutsaona yendege. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rakazivisa nezuro kuti kuvhota kwakawedzerwa nemaawa gumi nemaviri mune dzimwe nzvimbo zvichitevera kunonoka kuvhota nenguva kwakaitika nezuro pamusoro pezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisa kushayikwa kwemapepa ekuvhotesa nemagetsi. Kune dzimwe nzvimbo kunonzi kwaive kusina magetsi zvachose, vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Evans Zininga weStudio 7 kuti izvi zviri kuitika hazvipi mucherechedzo wakanaka munyika pamafambisirwo esarudzo.
Sarudzo dzedu hadzisi kufamba zvakanaka. Mapolling station akawanda muHarare havasati vatanga kuvhota. Kuseni Zeki yazivisa iyo kuti 23% yemapolling station emuno muHarare ndiyo havhura nenguva. Hasati tawana any further update kubva kuzeki, asi tatiri kuziva ndechekuti kukambuzuma uku kuwaren park uku kune mapolling stations asati atanga kuvhota. By now kwasara almost 2 hours kuti mapolling station avhare.
Zeki inonzi wani yakazivisa kuti nguva yekuti vanhu vagone kuvhota yakazowedzerwa usiku hwose. Zvinoshanda sei izvi?
Hongu Zeki yazivisa kuti vanhu vachapiwa 12 hours dzavo, asi zvine chirevo zvino zvazvinoitirwa kunzi vanhu vese vanzi vavhote nguva imwe chete. Izvi zvaakutoita kuti zvichioratidza kuti maelection edu haasi aya anogona kuzoerekana asvika paya panonzi pakunzi free and fair.
Nezuro taitaurawo nevamwe vabereki vaiti vaishungurudzwa nevanhu vefazi kunzvimbo dzokuvhotera idzi. Mambo usanganawo nazvo here izvi?
Chimwe chatitambudza pazuva ranhasi inyaya yechikwata chefazi icho changa chichiisa madheski acho avanga vachiti vada kuita maexits pose vachinyora mazita evanhu vamwe tanzwa kuti vanga vachinzi huyai nemaserial number. Izvi zvinhu zvatitambudza chose. Tiri kuziva kuti kumwe kwacho vazobviswa, kumwe nemapuriswa, kumwe nevanhu vavabvisa vachiti hatidi kutyisidzirwa. Hatinozoo kuti kune dzimwe nzvimbo dzavaita basa irori rinoratidza sekunge kutyisidzira vanhu kuti tichaziva paunenge wavhotera.
Zvino vanhu vasara vasina kuvhota nguva dzakwana nekuzowedzerwa kwadzaita izvi, munhu wese unozowana here mukana wekuvhota?
Hatisi kuziva kuti vanhu vasati vavhota vachawana mukana wekuvhota here, vachavhota rini. Asi zvazviri kureva ndezvekuti izvi zvinhu zvose zvinogona kupedzisira zvaita kuti maresults ava anononoka kubuda.
Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vachitaura parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Asi bato riri kutonga reZANUPF riri kuramba mhosva yairi kupomerwa yokusvibisa sarudzo, richiti sarudzo dziri kufamba zvakanaka chero paine zvibingamupinyi zviri kunongedzerwa nemapato anopikisa nevamasangano akazvimirira.
Haisi vana vedu vemusangano vabuda tiri kuvhota, vanhu vabuda vari kuvhota, asi tiri kunzwa kuti apo neapo kwatangiwa zvemusindo neveTPC. Tinongokurudzira vana veZimbabwe kuti mukaona vanenge vachitsvakana nemusindo, musadzosere, tsvakai mapurisa aite basa ravo, nekuti ichi chirongwa chavagara vakataura kubva kumasure kuti tichange tichida kuita musindo. Vanogona kunge vaona kuti njuga dzarema, vaakutsvaka nzira dzekuti election isanzi yafamba zvakanaka. Saka munhu wese ngatingovhotai tichidzokera kudzimba dzedu, tigovhota murunyararo. Vanodaita musindo tisare takavayanika pachena. Ndatenda.
Avo vange vari mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato rezanu PF vafarai marapira vari parunare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika inoti veruzhinji muZimbabwe vanoratidza chido chikuru chekuvhota, asi Zimbabwe Electoral Commission haisi kuita basa rayo zvakanaka. VaJoey Mabenge vanoti vanhu vanoda kuratidza pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika munyika sezvakaonekwa neuwandu hwevanhu vakamukira kunovhota nezuro.
Sarudzo idzi dzaitika munguva iyo nyika yanga yamirira sarudzo idzi chose. Isarudzo dzanga dzichiitika panguva iyo veruzhinji vanga vapawo hurumende inotungamirwa navamunangagwa makore anokwana mashanu kuti vange vachiona kuti vanogona here kana kuti vanoresva basa rekutungamirira nyika nekuifambisira mberi zvakanaka. Saka chatingatotanga kutaura pano inhau yekuti vanhu vaenda musarudzo vakatarisana nenyaya yekuti zvinhu zvaazvichifamba sei mumakore apfuura ayaya. Nyaya yenzara, nyaya yeurombo, nyaya yedumbu, nyaya yekungoti zvinhu zviri kunetsa munyika, nyaya yekungoti mari iri kunetsa kubata, nyaya yekungoti iyo mari yemunyika yanga yareruka isisina kusimba. Ndo zvimwe zvekuti vanhu vaenda vachinge vainazvo mumusoro mavo uyezve mukurarama kwavo kusarudzo.
Mabenge, chii chamakaona, chii chamunofunga pamusoro pesarudzo idzi pari zvino?
Ini ndiri umwewo yavo vaita mukana wekutenderera tenderera kunyanya muguta reHarare, ndikazobudawo ndichienda kunze kwaHarare kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Hapasati zvapo pabuda ratingati gwaro rinoratidza kuti chii chaonekwa, asi zvandaonawo nezvimwewo zvandiri kunzwawo zviri kuita sekuti chekutanga ndechekuti sangano rezeki rinoita sekuti ranga risina unyatso kunge rakagadzirira kuti rifambise sarudzo iyi zvine unyanzvi sezvavanochimboitawo kumakore ari kumasure uku. Nekuti mukatarisa imimi munzvimbo dzakawanda dziri muguta reHarare, muguta reBruwayo nemunzvimbo dzakafanana nekunana Mutasa, kunana Chipinge nekunana Mutare chaiko chaiko, mapolling station mazhinji kana kuti nzvimbo dzekuvhotera dzasangana nedambudziko rekuti zononoka kutanga kuvhota. Vamwe vatononoka zvekutosvika pakutodokerwa naro chairo zuva chaiko, kuda kudokerwa nezuva vasati vatanga kuvhota. Zvinova zvakatyamadza vanhu vakawanda, nekuti mubvunzo wanga ungoripo ndewekuti papa achitaugwa nyaya yekuti mamwe maballot paper kunyanya emakanzura anga asina kunge asvika, kumwe kwacho kwanga kusina ingi, kumwe kwacho anga achitozopera maballot paper acho. Saka zvachikatyamadza kuti namazivira anoita zeki kuti polling station imwe noimwe ine vanhu vane uwandu hwakadai zvachiitika sei kuti vanezenge vachiwanisa dzimwe nzvimbo dzine maballot paper asina kukwana, uyezve zvachimbogoneka sei kuti munzvimbo zhinji kumaruzevha nedzimwe dzinotonetsa kusvika maballot paper anga ari kwaakakwana kuvhota kuchiitwa panguva yacho chaiyo chaiyo yakatarwa, dzimwe nzvimbo dzichizenge dzichinonoka idzo dziri kana mumaguta chaimo munotarisirwa kunzi hazvingave zvinonyanya kugozha kuti voting material yenge ichisvika ikoko.
Kunonoka kuvhura nzvimbo dzekuvhotera nekushayikwa kwemapepa ekuvhotesa, munozviona sei vamabhenge?
Inyaya inogona kunge yativhiringidzei kufambiswa kwesarudzo. Zvisinei hazvo, tazenge tichingonzwa kuti pamutemo kana mukange mavhura polling station nenhambo dza12 masikati munozongoivharawo na12 madekwani, kana mavhurawo na4 madekwani munozovhurawo munozovharaona 4 mambakwedza. Dambudziko guru riripo nderekuti zvokwadi anomira kubva na6 AM kusvika kana na3 AM ndiani? Vanhu vanenge varohwa nezhara. Anozosvika kukati tsvatsvatsva akamirira kuti achavhota ndiani, nekuti vamwe vanenge vakutoisa upenyu hwavo panjodzi.
Vama benge, taka tarisa zakati kane zuro izi. Zimbabwe Electoral Commission inofanira kuita sei.
Ndinoona sekuti parizvino mamirira zvaita zeki yakutofanira kuti ikwinye zvakanyanya chaizvo chaizvo kuti
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vajoi mabenge vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa Red Democratic Party Dr. Uraya Zembe vanoti kukundikana kwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kufambisa nemazvo sarudzo dzakaitwa nezuro kwakanyadzisa nyika yeZimbabwe mumaziso evana veZimbabwe nemumaziso epasi pose. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Zembe kuti tinzwe maonero avo.
Zvamunoziva kuti inyika dzakawanda zvikuru namapoka akakokwa kuuya kunanganidza sarudzo dzomuno muZimbabwe. Saka akukundikana kwacho ndinotoshaya tsanangudzo yakazara, asi kunenge kwengozi kana kuti kwamadhimoni chaiko chaiko. Nokuti ike zvino pandiri kuhwereketa nemi kudai, ndinoona panguva yangu kuti yava 9 PM yamanheru omusi wa23 Nyamavhuvhu 2023, asi mamwe matunhu izvozvi ari kutotanga kuvhota. Vachinzi nokuti zvivhotiso zvishandiso zvaazvisipo kubva na7 AM pavhura dzimba dzokuvhotera idzi kusvikira na7 PM paanga pachifanira kuvhara, hapana kunge pasvitswa zvakakwanirana kuti vanhu vatange basa ravo rokushara hurumende yavo itsva. Saka vanhu vabatwa uyanga, vabatwa unhapwa, vanhu vadzvanyirirwa zvisingabetseri nokukundikana kweZimbabwe Electoral Commission.
Iko kunonoka kuwaniswa kwemapepa ekuvhotesa kumatunhu eHarare neBulawayo kunokanganisa zvakadi zvinobuda musarudzo.
Chinhu chinorwadza ipapa apa vakandemiri ndechekuti Harare ndiyo ine vavhoti vakawandisisa pagwaro ravavhoti rinodarika maprovhinzi ose ari 10, asi ndiyo yopuwa 23% yemagwaro okuvhotera na7 AM. Zvataura kuti izvo zvaitwa nezeki izvi ndezvekuti vanhu vakawanda vari muHarare vanosvika kumamiriyoni nokuraudzira vashaye mukana wokuvhota nenguva, nokuti vazhinji vaenda kumitsetse, vamwe vazobva vachiinda mamwe mabasa, kana kuti vachibuda muHarare havana kuzokwanisa futi kudzoka kuti vavhote. Zvinotaurwa kuti imhomho huru yarashikirwa nekodzero yayo yokuvhota nokuda kwokukundikana kweZimbabwe Electoral Commission. Ini ndaonavo kukundikana kwavo pandavhotera paMount Pleasant Constituency. Magwaro ekuvhota ecouncil election anonoka ne3 hours.
Tiri kunzwa kuti pane kupesaniswa kwemazita, mifananidzo nemasimbolo emapato pane vanga vachikwikwidza. Zvinhu zvakabva zvisingafaniri kuonekwa here sarudzo dzisati dzatangwa?
Zvinogona kunge zvakaitwa maune nezeki ichishanda neForever Associates of Zimbabwe, FAZ, namaCIO neZANU-PF.
Tingaona here vari kuongorora sarudzo vachizvidonongora izvi pagwaro ravo ravachange vachizoburitsa?
Ndinoda kufunga chose kuti vanga vari muchokwadi, vari muchokwadi kwokuongorora masarudzo edu, vachatonongora zvakawanda zvandatonongora ini pano nezvinotopfurikidza, nokuti ivo vari pasi vachiona zvose zviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Zembe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru wesangano rewagna group va Yevgeny Prigozhin vanonzi vakafa nezuro mushure mekudonha kwendege yavo kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero eMoscow. Mundege iyi makange mune vanhu gumi kusanganisa vaBrogzhin. Mwedzi miviri yapfuura mauto avaBrogzhin anonzi akasvika padyo nekukudubura mutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maiona kazani yenyu vakumana nefazi yavarume wei. Mazviona here fazi? Kuika kwana kudaro mumatauni kokumaruzevha inoita sei? Vanhu vari kuvhotera kuti mwana womutsvangu aramba ari kwakumhiri kwenyika inimuti muchitsva nezuva muri mumaraini muchivhotera mumwe munhu asina zvaanokuitira. Vanhu vezimbabwe ngati muke, vanhu vezimbabwe ngati muke. Haisi nguva yekuti tichamba tichavhotera ZANU-PF kozvo maona kuti maelection edu ari very shambo. Hapana kubva 1980 hatamboita maelections akada sei iko zvino. Hatina kanambobvira taita zvinhu zvakadaro. Aiwa munongo watembo arwadziwa, ndarwadziwa ini ndozvorwadza watembo. Ndarwadziwa zvakanyanyisa, ndiri kunhu wangu kugoko nhasi vandiri kumhanya manya ndichizama kukurudzira vanhu kuvhota.
Zeki, makati makagadzirira maelection, mapepers akushota, maelection ari kunonoka kutanga, vanhu kusvika na7 vasati vavhota, mapepers asati auya. Munonyadzisa shemu, manyadzisa. Nyika yose yakuzviziva, the whole world yakuzviziva kuti muri kuda kubvira maelections avo. Chamisa muofisi rwendo rwuna hatitombodi zvekubirirwa. Kubirira kwenyu kwatokonewa, matokonewa zvachose. Tatoona kuti muri kuda kuriga zvino zvatokona nezita raJesu. Tinoisa Mwari mberi. Chamisa muofisi zvamuri kuita izvo matakanana ini rwendo runhu hazvikoni. Chamisa muofisi.
Machampions pagroup apo kana makanzwa kunzi hondo yatanga yatotangira pabhowera North MP Magarangoma. Tarova vanhu vanga vachiita mastations ekuti vanhu vai muchinyoresa pano mozoenda kunovhota. Ese tabva tora mabhana ese, tatora mabhuku ese, asi hondo yapo manje vachisimudza mota yavari kudya vazara. Vakuita follow up kutera MP wedu, isuso taamota tazaridzawo dzedu tumota zvikutenderedzana tiri imomo mumbwera North. Tatochaya kuno, tatochaya, ratotungidza mwenje kunoko, hatisi kumboita zvekutamba. Kana kuri kwenyu ikoko zvichitonetsa ikoko chichotobuka chichotsva.
Mazuva ai vashamarari vateereri, regai ndimbotaurawo nemwoyo munyoro. Kosei utungamiriri hwedu hwenyika yedu President Mnangagwa, kosei muchidzvara mbengo munyika? Ko makavira mhunzi yembengo sei munyika? Ko munozviitirei? Ko hamuzviwo here kurwadziwa mwoyo nekudero kwake ropa? Ko hamuoni here kuti muri kudzvara mbengo? Itai semunhu mukuru, baba vaMnangagwa. Vanhu vanopandukirana, vanhu vakaurayana, ko zvino kunakidzai here? Ko mungaita baba vorudzii? Ko munoitei? Munodzvara mbengo munyika? Munozoigona here kuikondrora nyika iyi kana noizi yacho ichinge yoitika? Nokuti munotozokondrora nokuurayazve zvakamboitikazve pana 2018. Musadaro baba vaMnangagwa, kufa kuvanhu hakuna kunaka. Vanhu regai vavhote zvakanaka, vavhotere zvavanoda, nyika yongoinda kumberi. Ko munombodaro nei?
Maswira sei pastudio 7 tinotenda. Please regai nditaure ndichiti uyu murume anonzi Mnangagwa nekabhineti yake vakabvisa kabhineti yavamugabe vachiti yakazara makoro, yakazara mbavha, yakazara matsotsi. Iye kabhineti yake iko zvino izvi ndo matsotsi azara iko zvino, akutonga nyika pachitsotsi, vakutonga nyika pachitororo iko zvino izvi. Kana munhu usisadiwa hauchadiwa. Kumanikidza vanhu kutonga ndokuita sei? Kana munhu usisadiwa hauchadiwa. Ukarambwa navanhu kunyange naMwari vakuramba, kunyange nemidzimu yakuramba, kokumanikidzira vanhu ndokuita sei? Asi tiri kurwadziwa isusu, hatiasi kutiasikunegera isusu, tiri kutirwadza isusu. Please napota hangu, please napota hangu, zviri kutirwadza. Isusu takungoti zvinenge chinenge chauya ngachiuya hacho, because ndo zvapo, hapana yekutamba, chauya chauya ngachiti. Ndotenda masvita baba chinogore
tera sego machampions. Nyaya iri kutaurwa naClara ndiri kutobva kutofonerwa inii nemunhu ari kumashonarend central. Hanzi zvanga zvakatorongwa kuti kuchanonoka kuenda mapepers mumaconstituency iwaya anga asina kuwana mapepers. Hanzi kuri kutobva mabhazi ari kutakura vanhu achanovhota manheru. Ndakutobatikana asikana. Satiri kukumbira kuti ka vanhu vari mapulling station maagents ngavamire. Dai zvichitobvira vanhu vearia iyoyo ngavachitoenda vanomira pamusuo chaipo kuona kuti chii chiri kuitika ipapo.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimboenda kuvatori vedu venhau kuti tinzwe mamiriro akaita zvunhu mangwanani ano. Ngatitangei kunzwa kubva kuna Pasmo Ndovhu ari muHarare. Pasmo, uri kutinzwa here mangwanani?
Mangwanani tanonoka, ndinenge ndiri kunzwa zvakanaka.
Ah, zvakanaka. Tibudzeuka pamusoro pezvakaitika nezuro muchidimbu.
Chandingataura pari zvino tanonoka ndezvekuti ruzhinji ronga rwakatarisira kuti rurare rwaisa mavhoti, asi kuti nematambudziko achasanganawo kuti mapepa akawanda, randikati ballot paper, range risati rasvitswa panzvimbo dzakawanda dzekuvhotera. Iregandisaure inini kuWarren Park auko kwatakashanyirawo zvekare panguva dzemanheru, vakawanda vanga vachiita voting ipapo. Takataurawo nevakawanda ngasitaura kuti isusu hatina kwatinoenda. Chiri kunyanya kufadza tanonoka ndechekuti ruzhinji rwange rwakasvipira kuti varambe vararepo kusvika vakanda mavhoti avo. Ndikataura nevamwe vechikuru chaizvo vakaita sana Gogo Juliana Montiwa, avo vangachitaura kuti ndicharara pano kusvikira ndaona kuti zvafamba sei. Kwozoitawo vamwe vangachitaurawo kunyaya yekuti havachakwanise kuti vange vari pano. Ndinofunga kuti pane vakafarira zvakaburitswa nehurumende nezuro kuti zuva rekuti mavhoti ange achiitwa riwedzere, zvakabatsira vakawanda nekuti pane vangachitaura kuti tinofanira kuenda kumabasa, tine zvimwe zvatinenge tichida kuita. Saka ndingati izvozvo ndezvimwewo zvinofadza vakawanda. Kwozoita vamwewo vakataurawo nesu Studio 7 patakasvika, kwakaita sekubudiriro, kukuwadzana, vachitaurawo kuti havana chivimbo kuti zvichabuda zvinenge zvakajeka, nekuti pane zvakawanda zviri kutaurika zvapi zviri pamadane mutande zvakawanda zvekuti hanzi pane mukana mukuru wekuti mabhoti ange achikanganisika. Tataurawo zvekare nevamwe vanga vari kubudiriro, vachitaura futi kuti sarudzo haina kuitwa nenzira yakanaka. Vachiti vakasvika ma4 AM makuseni kuti vakande mabhoti, asi kuti vasvika nguva dzinosvika 8 PM. Tanonoka, rega nditaure kuti kunzvimbo yekuwadzana takasvikapo nguva dza10 manheru, zvichinzi ballot paper remakanzura ranga richinzi rapera, asi vabereki vanga vakamirira varipo. Pari zvino rega nditaure nditi takamirira kunzvimbo yeWarren Park tichikona kuti vabereki vakawanda vari kuratidza kuti vari kuenda kuti vange vachipedzisa nyaya dzavo dzekuvhota.
Nyaya vanhu vakazvitora sei, vakazvitambira sei? Pane mheremhere iri kuitika here?
Mheremhere iripo tanonoka. Chandingataura pari zvino ndechekuti vanhu havana kufara nenyaya yemafambiro akaita sarudzo. Vakawanda vari kupomera ndikati kanzuro yezeti kuti takavapa makore akawanda anosvika 5 years kuti vagadzirire zuva ranhasi. Saka izvi zvazosvika sei patiri pano nhasi? Uye nyaya ine mutauro ndeyekuti vari kutaura nyaya yekuti maguta akaita seHarare neBulawayo anozikanwa kuti ndiwo anotsigirwa nemapato anopikisa akaita seCCC, sei zvawanikwa nzvimbo idzodzo dziri idzo dzakanganiswa kusvitswa ndikati ballot paper. Asi tichiona nzvimbo dziri kumaruzevha kure kure chaiko, vachinzi kuvhota kwanga kuchiitika nenzira yakanaka. Sando imwe mitauro iripo iyoyo iri kukanganisa vakawanda kunyange vari kuvhota, vachifungidzira kuti hazvina kumira zvakanaka.
Pavanhu vauri kuona iko zvinezvi, mubvunzo wangu kupedzisira, Pasmo, pavanhu vauri kuona vachitanga kusvika pokuvhotera, pane mapurisa here, pane masoja here? Nekuti tiri kunzwa nenyaya yesangano riya rinonzi fazi, zviri kufamba zvakadini mangwanani ano?
Chandingataura nditange ndapindura nenyaya yefazi. Tanonoka, rega nditi muHarare kunzvimbo dzakawanda dzatikafamba kunyange nezuro ndikati usiku chaiwo hatina kukwanisa kunge tichiona ivavavo vefazi. Kunyange zvedu takataura nevakawanda vari kune dzimwe nzvimbo vachitaura kuti vaivapo vaionekwa asikuti muharare sepatiri panapa ndinganyeba ndikatitaona vanhu vefazi hapana zviri kuitika zvakatesa izvozvo asi mapurisa hongu pane varipo hatisatonyatsopinda mukati zvedu tanonoka asi kuti panoratidza kuti pane vanhu varipo pane zviri kuitika
aiwa ndinotenda pasmo ndinotenda chaizvo shamwari yangu iko zvino tochimboenda kumasvingo timbononzwa kuti kwakamira sei tichitaura naGodfrey Mutimba. Godfrey, mangwanani.
Mangwanani mukoma tanonoka muri sei?
Tiri dadi edu ndimi mamukirana nebasa iri. Kwakamira sei kumasvingo?
Ya, kumasvingo pari zvino vanhu vakutanga kutenderedza maresults kupenesa dzakaitwa nezuro. Vachingotiwo pamapolling station akabuda vakanda pamasaisai pamasocial media asi nezuro sarudzo dzaka vanhu vakamuka vane uwandu hwavo vachienda kunovhota kunyanya mumadhorobha nemumaruwa umu asi vamwe vaichema-chema nerekuti sarudzo hadzina kuita zvakanaka kumaruwa uko kwainzi kwava kune vanhu vefaz vane matebho avo 300 meters away from the polling station vaimanikidza munhu wese aipinda kuzovhota kuti atanga ava pachitupa chavo vonyora mazita avo uye hanzi vaitibva vavaudza kuti ndai munovhotera pachikoma ipapo izvo zvakai zvaicomplainwa nebato reCCC kunyanya kunzvimbo dzakaita chekuGutu East vari kumirira CCC ikoko vagift kunese vakataura neStudio 7 vachichema zvikuru kuti kwaching'ai kwamucheka yaora nevachikonye kwabhafera izvi zvaiwanikwa izvi zvaitwa futi kuchiredzi kuchiredzi south kubhikita pamwe nekwagutu kugutu south veikoko futi veCCC vaichema-chema kuti madisabook aimanikidza kuinda nevanhu vakavatungamirira kunovhota uyezve nyaya dzemaassisted voter dzinonzi dzainge dzakaita sekuwanda kumaruwa kunonziwo futi kwakazoita mhirishonga vanhu vapedza kuvhota kubhikita south nekubhikita west pamwe chete nekuchiredzi saka sarudzo idzi vamwe vanoti hadzina kuitwa pachena nekuti vanhu vaivhiringwa nekuvhundutsirwa nekutyidzirwa kunzi vhoterai kwavange vasinga vanga vasingadi nenyaya yekuzotya mhirishonga vamwe ainzi mutungamiri wenyika akatotaura dheti rerirani saka zvinhu zvakabatanaka parirani pata munhu anichaona moto
wataura pamusoro penyaya yekuti pane vanhu vari kubudisa zvakabuda musarudzo kakuti zvabuda musarudzo ari kubudisa izvi ndiani zviri kubva here kuzeke
hazvisi kubva kuzeke zviri kubva kuvanhu vari kunotora mapikicha inge zvabuda pamapa handi vanhu vapedza kuverenga papolling station mari dzavo dzanonamirwa pamadziro panze iwayo ndo vari kutorwa nevanhuwo zvavo vakavhota nevasina vobva vataka kutenderedza pamasocial media asi zeki haisati yaita official announcement yemari southside
Godfrey, tinotenda nemashoko ako. Tichange tiri tese zuva rese kusvika nyaya dzedu idzi dzapera. Tinotenda Godfrey. Tasvika. Zvongu yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa nezuro kuti kuvhota kuchaenderera mberi kwemamwe maawa gumi nemaviri dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoshora mabatirwo akaitwa sarudzo nezimbabwe electoral commission mukuru wemauto wekurussia ewagner group vavagner prigozhin vakafa nezuro mutsaona yendeke ndiri muWashington DC ndini tanonoka wande ndichikusiyai mumako maChris Gande nenhau dzeIsindebele